vachabatwa nemhosva pasi pemutemo uyu vanogona kutongerwa rufu. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe vati mutemo uyu unombunyikidza kodzero dzevanhu zvakanyanya.
Chinofanha kuti chitityise semazimbabwe dzechekuti mitirango iyi iri unconstitutional. Mutongo werufu unokwanisa chete kungoisirwa pamunhu anonga apara mhosva yekuuraya munhu aine intention.
Mimwe mitongo inogona kupiwa vachabatwa nemhosva pasi pemutemo uyu: kurambidzwa kuvhota kana kukwikwidza musarudzo kana kutorerwa ugaro kana kuti citizenship. Bhiri iri rapasa kunyange hazvo vanomirira mapato anopikisa vange vachiri pikisa zvakasimba sezvakaitika mudare renational assembly svondo rapera. Nhengo yeMDC inotungamirwa navaDouglas Munzora vaMorgan Komichi vati mutemo uyu unoomesera vanhu zvakanyanya uye unotyora bumbiro remutemo.
Then tasvika pastage kuti kozvino takufara asi tasvika pakuitana oregina vaini vana vanyamunhu.
Senator Kalipani Pogen vati bhiri iri haribvise zvirango asi kuti nyika inotinyanya kuomeserwa nekuda kwekumbunyikidza kodzero dzevanhu nekutongwa nedemo. Asi Senator Angeline Tongogara veZANU PF vati vanotsigira bhiri iri.
Hakusikutiko munhu anobva kwaabva isusu hatimboenda kunyika dzavo idzo tinenge tiri mumwewo munyika medu, saka ngavatisei takadaro.
Senator Alice Chimbudzi veZANU PF zvakare vatsigirawo bhiri iri vachiti nyika dzekunze hadzifaniri kupindira munyaya dzeZimbabwe.
Zvemaforeinasi vo hatizvivesi vanosa vachitipesa mistenda isusu nesadhaka neivi nasari munofamba vonaigonisa zvemaforeinasi zvisiye izvo.
Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu wakaipa zvikuru.
Mukanzwa kuti senator wenyu wekuconstituency kana kuti wekusite kwenyu wekuprovince kwenyu kana kuti MP akazvibvuma kuti bhiri iende pamberi, vabvisei imwe election iyi. Muise vanhu kuti chinhu chibviswe after my election, chivito after the election. Ndo zvinofanira kuti nevanhu kuti aiwa makatikanganisa, munoda kutivharira panze kutitaura nezvii zvinokoshera nyika. Izvi hapana kwazvinoenda izvi. Saka tiri kumira vanhu, please endai munovhotera. Mukanzwa kuti vanhu venyu ndo vakavhotera bhiri, vabvisei.
Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi vati mutemo uyu wakakosha pakuchengetedza nyika kubva kuvavengi.
Sanction harishandi kana rikange rauya rinonorwadza ari kuri kumusha potse potse kutodarika vari muno muparamendi. Saka iwe ropedzisira pamwe ratouraya nevanhu vari inosenzi hauna kusiyana nemhondi.
Vati mutemo uyu hauna kunangana nevanoenda kunze kwenyika vachinosangana neshamwari kana hama dzavo, asi kuti vaya vanoenda vachinokumbira zvirango kana kuti nyika iomeserwe. Mutemo uyu uri kushorwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu uye nyika dzakabudirira. Vari kushora vanoti unoda kuti vanhu vasati bufu kana hurumende ikaita uori kana kutadza kutungamira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.